Dynamos iri kutatarika zvinotyisa zvekuti chikwata chine mukurumbira ichi chatora mapoints matatu chete kubva mumitambo mitanhatu izvo zvasiya Dzimbare iri pachinhano chechipiri kubva pasi pasi makwikwi eCastle Lager Premier Soccer League. Asi captain weDynamos Ocean Mshure anoti kutambura kwavo kuri kupera nesvondo nekurova Capes United mumutambo wanga wakamirirwa nevakawanda weHarare Derby muNational Sports Stadium.
Bira kushira kuti tine izvozvi tasina kuwana tasiri kukwanisa kuperforma zviriright, saka tikwanisa kuinopa Derby mamwe magames anozouya tichiita kumotivetwa negemu iro ratiita tambe irori.
Mumwe mucheveri weDzimbare vachatenda makaju vanoti vanzwa nekudyiwa asi paCapes United ndipo pavachasimukira sezvavanga vachingoita mwaka yese.
Dynamos inotanga kusimukira paCapes tikutarisira kuhwina. Pese patinotamba neCapes ndipo tinotanga kusimukira, tanzwa nekudyiwa nekuti tanga tichitarisira kuti hatichasimuke but paCapes ndipo tichasimuka.
Pakapedzisira kutamba zvikwata zviviri izvi Capes United yakarohwa 2-0 nezvibodzwa zvakakandwa naChristian Ekupa uyo achange asimo mumutambo uyu mushure mekusiya basa nemhaka yekusabhadharwa. Dynamos ikarohwa kana kuita mangange, ZPC Kariba ikakunda Chicken Inn, Dynamos inobva yawira pasi pasi chaipo pamakundano aya. Zvichakadaro chikwata chiri pamusoro pemakundano eleague aya cheFC Platinum chiri kutarisira kutora mamwe mapoints matatu ese, apo chiri kushanya kuBulawayo kunosangana neBulawayo Chiefs mangwana. FC Platinum ine mapoints 16 yakaenzana neNgezi Platinum Stars iyo ine mutambo wakapfava neMutare City Rovers muBaobab Stadium kumhondoro Ngezi mangwana zvekare. Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi: Highlanders vs Shabani Mine, Chapungu vs Herentals, Yada vs Nichrat, ZPC Kariba vs Chicken Inn, Blower City vs Triangle, Harare City vs Black Rhinos. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.